manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 28 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Netichita rombo tichita zvakawanda munamato munyengetero mhuri ichitungamirira isu sebato tiriwo mhuri tichitevera mashure.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa avo vasarudzwa nematunhu ose ebato ravo kuti vatungamire vanoti vachabatana nemhuri yamuchakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri webato iri kuvarangarira kumusha kwavo kubhuyera.
Maprice controls takaona kumashure kuti zvakufanana nekuda kuti munhu ane malaria tomupa mapainkiller chinhu chiri kuti hachisenze nekuti chirwere chianenge achirwara nacho chai chinogona pachienda kumberi.
Vemabhizimisi vanoti kushayikwa kwemari yekunze kopa kuti zvinhu zvidhure zvakanyanya munyika.
Vari kuchajwa nemhosva yekunzi iwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence zvinonzi izvo zvinokanganisa mutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadark coltat voramba mhosva yavari kupomerwa yekunzi vaida kukonzera mhirizhonga pamusangano wavakaita. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rakabatana nemhuri yamuchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakatungamira bato iri kubva zvarakavambwa kusvika vashaya vari kuvarangarira kumusha kwavo kubhuhera uko vakaradzikwa. Urongwa uhu huri kutarisirwa kuitwa musi wa4 Chivabvu svondo rinouya nemusi wemugovera. Izvi zviri kuuyawo apo vachamisa vachangobva mukudomwa nematunhu ose 13 ebato kuti varambe vari mutungamiri kwemamwe makore mashanu. Nezuro dunhu reSouth Africa rinova rekugumisira rakasarudza vachamisa zvichireva kuti hakuna achavakwikwidza kuCongress yebato iri kutanga iyo iri kutanga kuitwa musi wa24 mwedzi unouya. Mukuzeya nezvenyaya yekurangarira vatsvangirai tabata vachamisa.
Uku vatsvangirai munoziva kuti unorangarira kachiitiko chikuru chekuvandudza kuchengetedza nekuvakira musha wavakazorodzwa kana paguva ravari iri inonzi muchirungu memorial murangaridzo wavatsvangirai nebasa ravakaita nebasa ravanoramba vachiita nokuti kutungamira kwavakaita kuchagara narini narini. Saka tofanira kupawa ruremekedzo runoenderana negamba iri nebasa ravakabata.
Saka muri kuita sei apa? Munenge muchisa dombo here zvinenge zvichifamba sei?
Ndizvozvo chaizvo. Tine tichiita dombo tichiita zvakawanda munamato munyengetero mhuri ichitungamirira isu sebato tiriwo mhuri tichitevera mashure.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemhuri yekwavatsvangirai vaManase Tsvangirai kuti tinzwe nezveurongwa hwekuvarangarira uhu.
Urongwa hwekurangarira vatsvangirai hwapa nhanho yepamusoro sezvo dheti rekutanga munozviziva kuti takamboita taura kuti tiite muna February pavakashaya, asi takazoona kuti zvanga zvisina kunyatsokwana zvikwanisiro nezvinhu zvose kuti zvipinde munzira. Asi pari zvino zviurongwa hwacho huri kufambira mberi nekuti zvizhinji zvapinda munzvimbo yazvo. Musi wa4 May 2019 mhomho yevanhu ichange ichidzika kumusha kubhowera kunoona pakaradzikwa vatsvangirai. Izvi zvichienderana nekuti takakoka vanhu vese kuti vange vachizouya kuti varangarire vatsvangirai.
Takanzwa kuti makakoka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vapindura here kusvika parizvino?
Isu takavakoka hongu ichokwadi kuti takavakoka sehurumende nekuda kwokuti vatsvangirai vakashanda nehurumende. Saka ivo ndovachazotiudza kuti urongwa hwavo semunhu anenge achimhanya mhanya nebasa guru. Vachatiudza kuti ndo vari kukwanisa kuuya here kana kuti vanenge vaine mumiririri pabasa rakadai.
Tiri kuonawo kuti kune vamwewo vari mumapato ematongerwo enyika vakashanda nawo hongu iko zvino vanenge vavo makarasona nemaikupe navachamisa mavadaidza vosewo here vavo.
Chinoitika ndechekuti blessing ndechekuti isusu hatina watiri kusiya. Wese wamungafunga ane bato rake asina bato, ane paakamirira asina paakamirira. Takaita extend invitation kune munhu wose.
Mutauriri wemhuri yekwatsvangirai vaManase Tsvangirai vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nyaya yekushomeka kwemari yekunze mumabhanga iri kupa kuti vemabhizimisi vaomerwe zvakanyanya zvinozogumisira zvapa kuti vamwe vawedzere mitengo sezvo vachitenga mari pamukoto ichidhura. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dzichitenderana nezviri kutaurwa nevemabhizimisi, hurumende iri kurovabembera ichiti vemabhizimisi vari kungoda kuwana mari yakawanda vamwe vanhu munyika vachidya nhoko dzezvironda. Hurumende iri kuedzawo kushandisa kambani yeGMB yeSilo Foods kuti igadzire zvimwe zvinhu zvinodyiwa nevanhu nemitengo yakaderera uye inoti yapa kambani iyi mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe. Mukuzeya nezvenyaya yemitengo yezvinhu tabata vaJabangwe.
Takaintrodusa interbank market yekuti wanga uri musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Asi zvatiri kuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari nekuti vanotengesa vari kuti mari iri kutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushandiswa bhizimisi ndo watinoti musika mutema uya. Ende ukoko reti yacho iri kubva yaramba ichikwira zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizimisi ziva kudhurire paye patinozoti tada kunotenga futi maromaterials kana zvinhu zvatengwa. Tichiona isusu sekukwira kwakaita chingoko kukwira kwakaitika nekuti wheat yange yakwidzwawo kubva pamutengo unoita $400 vetani kuenda pa 1000 petani. Inova iyo purize yange iri yekuti ipiwe varimi wewheat kuti vakwanise kurima nekuti dai vasina kupihwawo purize iyoyo zvaizoita kuti varegedze kurima wheat iyoyo iyo gorosi vatoshandisa muchingo. Saka ndingati zvinhu zvakaita seizvo zvekuti vemabhizimusi zvinenge zvavaomerawo ndo zvinozoita kuti vatitozongokwidza mapurize zvinoenderana nekudhuriwa kwavari kuita zvavari kuwana. Ndipo patiri kuona pane dambudziko redu. Saka takatarisira zvikuru kuti yatiye yatoti transition stabilization program ikwanise kusevha istabilize izvo zvaita seexchange rate nezvimwe zvakadaro nekubatsira kudzikisa pasi the cost of doing business. Yatoti iye magudhuri akatoita kuti ve uri bhizimusi. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kukanganisa nekudhurira vemabhizimusi zviri kuzokonzera kuti mapurize ave achikwira.
Paita mutauro munyika umu panyaya yemitengo yezvinhu vamwe vachiti aiwa zvinenge zviri kunyanya kudhurisa nekudaro hurumende inofanira kupindira kana kuita maprice controls.
Maprice controls takaona kumashure kuti zvakufanana nekuda kuti munhu ane malaria toita tomupa mapain killer chinhu chiri kuti hachisevze nekuti chirwere chianenge achirwara nacho chai chinogoramba chichienda kumberi chozopedzisira chaita kuti patient yedu ichese murwere wedu afe. Saka chatokurudzira ndechekuti ndtirikuda izvi maprice muratidzo wekuti zvinhu zvinenge zvisina kumira mushe zvakanaka. Saka tiida kuti titsvage mapolisi iwayo ari kukonzera kuti zvinhu zvisamire zvakanaka tiagadzirise ndo zvinenge zvida kuti zviita kuti tikwanise kuramba tichienda mberi.
Zvii semaonero enyu zvingade kugadzirwa nechimbi chimbi apa?
sezvataura kuti vanotengesa mari havasi kufara nemitemo yakaiswa pakutengeswa mari kuti vanzi tengesa nereti iripo pasi papo apa unenge uchinzi unofanira kuzotengesa mari yako yese yasara pamazuva anokwana makumi matatu. Saka vamwe vacho navabva vamira kurengesa kuexpota, vamwe vacho vototumirira kuti kana ana anofanira kubhadhara zozimira kutibhadhara. Saka zvinova izvo zvinokwanisawo zvirikonzera kuti mari yatirikuwana senyika idzikire pasi. Kana yadzikira kudaro zvokonzeresa kuti tive tine dambudziko rekuti foreign currency yaya kushomeka. Saka ndo patikutarisa kuti mapolisi akaita seiwayo ndo mamwe atoda kuti tikurumidze tagadzira.
Asi muri kumbotaurawo here nehurumende nezvechemo zvamuinazvo izvi?
Ndo bishi-bishi ratiri nezvezvi kuti titataura nehurumende kuti ndo maonero atirikuita ndo pane madambudziko aripo aya, ende zvatirikutarisa kuti tiite ndezvekuti tigadzirise iyo mitemo inenge ichikonzera madambudziko. Tikaigadzirisa tinoona zvinhu zvedu zvinokwanisa kutanga kufamba zvakanaka.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vari parunhare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart nhasi vapomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga zvitevera musangano wavakaita musi wechishanu nanezuro unonzi nemapurisa waida kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vaDoug Coltart vanova mwana wavaDavid Coltart avo vaive gurukota rezvedzidzo vari nhengo yeMDC vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo taita hurukuro negweta ravaColtart vaHalimani.
VaDoug Coltart vaenda kumapurisa kuma9 pavandopa statement. Vari kuchajwa nemhosva yekunziwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence. Zvino ndizvo zvinokanganisa mutemo section 37 subsection 1a item I of the Criminal Law Codification and Reform Act. Unonziwo musi wa26 na27 April paZambezi Roots Lodge panumber 640 St Gerard's Way Gaston Park Harare. Vakanga vaine vamwe vavo nevamwe vasati vabatwa vakachita workshop yekuti vatrene nekustrategiza inonzi civil obedience muZimbabwe. Ndiyo mhosva yavari kupomerwa.
Ivo vari kuti kudii nemhosva yavari kupomerwa iyi, uye imi semagweta maudzawo mapurisa acho kuti kudi?
Takabatsira kuti vape statement vachiramba mhosva yavari kupomedzerwa kuma9 ndobva vazonziwo dzaako kuvaregedza vari mumaoko egweta. Kana vava kuzodiwa mapurisa ratiwo vachatibata. Saka tikuenda kukoti mangwana sokutaura kwavanga vachita mapurisa vangotiwo kuma10:30 vanokwanisa kuzotida kuti tiuye zvakare ikoko kuvabatsiridza kuferefeta kwavari kuita nyaya yacho.
Saka vati ndianani vamwe vavari kutsvagapa?
Havana kupa indication. Zvakangonyorwa mustatement yacho iri kunzi pane vamwe vari still at large, ndo zvakataurwa mustatement yecharge yacho.
Gweta vaDanford Halimani vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vaEpitule Maphosa, avo vanove vari mutauriri webato rezapu uyezve vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Tichange tichikurukura pamusoro pezuva reWorld Press Freedom Day iro riri kuuya vhiki rino nemusi wechishanu. Zuva iri rakanangana nekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Ngatiendei kuna vaMaphosa tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. VaMaphosa, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma?
Tinotenda. Tinofara zvikuru.
Nyaya yatinayo mugango mainzwa
zuva rinocherechedzwa atofanotariswa matingati kodzero
de vatati venhau nevanodzishandisa nevanoburisa nhau kuchitariswa mashandiro avo kuti vanoshanda zvakanaka here pachitariso zvakare maconditions ekushanda kwavo hapangocherechedzo chete zvandataura izvo asi panoita yatinoti lobbying kuti mashandiro avo ave akanaka uye akasununguka
nemaonerenyu vatapi venhau vanopiwa here mukana wekuita basa ravo zvakanaka pasina kumbunyikidzwa
pasine basa rakawanda zvikuru kuti tisvike pachinhano ichocho inotikatarisa munyika dzakawanda pane kumbunyikidzwa kwakanyanya kuriitika pakushanda kwevatapi venhau tikutarisa mamitemo yakawandawanda inovarambisa kati inovavharira kuti vakwanise kushanda zvakasununguka ingapa muenzaniso wezimbabwe ine mutemo unonzi aipa kunyange mazuva aperayo patakanzwa kuti uchange uchiudhisiwa but nazvino pachine kunetseka kuri kuita vanhu vanotapa nhau kuti vashande zvakanaka zvichiburikidza nemutemo iwoyo aimakore atiwande mutemo uripo zichireva kuti vakaita kuchisidzirwa kwawanda kuvatapiri nhau vachiona vamwe vachisungwa vamwe vachirohwa vamwe vachinyangarika and the like so panofanira kutoita mitemo inosunungura zvakadzama mashandiro evanhu vanoita zvekutapa nhau nekubvisa kwavo
pane imwe nyaya yanetsa pasi rose zvikurusa mazuva ano vanhu vakawanda vari kuwana nhau dzavo padandemutande apo paindaneti pana nafacebook nanatwitter asi ndipo zvakare pari kuburitswa nhau dzemanyepo kazhinji munoonawo nhau idzi dzinobata nyaya dzepolitiki tiudzeiwo kuti pamunoburitsa mashoko anoenderana nemabasa amunoita kubato renyu rezapu zvii zvamunoita kuitira kuti vanhu vanzwe mashoko enyu echokwadi
dambudziko renhau dzinobuda padandetande dzakawanda dzacho dziri dzemanyepo idambudziko rakanyanyotekesera harisi munzvimbo imwe chete it's unfortunate kuti pane maelements akadaro akutotadzisa kushanda zvakanaka kweindaneti yanga ifanira kuva innovation yanga ichifanira kutibatsira kuto ease macommunications nekuwanikwa kwenhau neaccess yenhau sebato enzvako ndingapa muenzaniso webato redu tinonyanyotarisisa tikanzosa tinonzwa but tinotarisa sosi yacho kuti munhu ataura izvi angava munhu ane mvumo here but an authoritative source yatingakwanisa kuti titi believe pane zvaari kutaura izvi kunyanya kana dziri nyaya dzehurumende tinotarisa kuti zviri kubuda kuti iminist here ndipemane sekutari here vakutaura but minist of information here iri kutaura pasina izvozvo zvatinyanyotatora nhau idzodzodzo chokwadi tikasazokwanisa kuti tiverify tizive kuti ndezvechokwadi chaichaizvo nesuwo tinosebato tinonyanya kushanda kuti tisave nenhau dzemanyepo dzinobuda tichibva kwatiri tine polisi yatakaisa pakadzika kuti mashoko ekanobuda maererano nebato kati pose patinobuda tichiita comment about anything pane channel inofanira kubuda neinformation nyange zvisiri veinformation vari kutaura munhu anozotaura iye anenge ane go ahead from the information department ativerify information yake
aiwa takunzwai zvakanaka vaipitsiro maposa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki mhuri yezimbabwe tasvika kumagumo edu echirongwa nhasi tanga tina vaipitsule maposa mutauriri webato rezapu tichikurukura nyaya yeworld press freedom day iyo ichange ichicherechedzwa nepasi rose nemusi wechishanu friday ngatisanganei padandemutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapo pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare aiwa nguva ndiyo yadyanana mhuri yezimbabwe ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa the connection apo patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzakanangana nezvinosangana nevechidiki munyika anokuonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove babai
tinotenda zvikuru Mike
Mark Zvakadi hamanesha mwari dzedu dzeStudio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mubvunzo yatavhunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vari kuti bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelations harisi kunyatsotsanangurwa zvakakwana. Naizvozvo vamwe venyu vanoda kuti timboritarisa kamwe chete kana kuti kaviri zvekare. Nhasi tina Reverend David Smango veZayoja Forward in Faith Church kuBolton kuManchester kuUnited Kingdom. Reverend Smango, ndichakubvunzai mibvunzo yandakabvunza vamwe vafundisi. Kutanga nekuti bhuku rezvakazarurwa rinotiudzei?
Tinotenda zvikuru baba Wande. Bhuku rezvakazarurwa rinotiudza pamusoro pemazuva ekupedzisira. Ibhuku ratingatsanangura tichiti bhuku reprofesi kana kuti richiprofita.
Sei rakasiyana nemamwe pakunzwisisika kwaro?
Bhuku iri ibhuku rakasiyana nemamwe zvakanyanya nokuda kwekutiko chiprofita chinhu chinoda kududzirwa nomutoo wevanhu vanonzvera nokunzwisisa. Ibhuku rakanaka chose, rinotonakidza nokuti tinotoudzwa nendima yokutanga ichitiudza kutiko wakaropafadzwa iye anoverenga nokunzwa masoko ebhuku irori. Saka irovanga kuti zvakazarurwa kana kuti Revelation kutaura kuti bhuku riri pachena, zvetinofanirwa kuvhundutsa kana kutyisa munhu nokuti bhuku rakanaka rine information kana kuti zvinhu zvatingatidza zvakakura zviri mariri.
Reverend Simango, mhuka dziri mubhuku iri dzinomirira chii uye dzinorevei?
Ibhuku rinotsanangura pamusoro pemhuka. Tingati pachapter 13 munyori anotaura pamusoro pemhuka, chikara chakabuda mumvura chinonzi chaiva nemisoro minomwe nenyanga nomwe nekorona pamusoro pacho nemasoko okumhura. Chimwe chikara futi chakabuda panyika. Saka tinobva taona zvikara zviviri, chinobva mumvura nechinobva panyika. Zvatoda kuziva Bhaibheri rinotiusirwa neBhaibheri. Saka tataura pamusoro penyaya dzezvikara, tinobva taenda kuna bhuku raDhanieri. Dhanieri anotiudza kuti chii chinonzi chikara. Dhanieri chapita 7 inotiudza pamusoro pezvimwe zvikara futi zvinokwana zvina zvaanotsanangura kuti zvakabuda mugungwa. Saka achitsanangura kuti zvikara izvi zvinomiririra umambo, the kingdom. Saka mabhisa tiri kuona aya zvikara zviri pana zvakazarurwa zvekare, chokutanga chatinoona pachapter 13 chinobuda mugungwa chine misoro minomwe zvinomirira kekare umambo huchazonge huchingova kutonga panyika zvino, panyika ino yatiri kurarama. Tozoona zvekekare humwe umambo zvekare kana kuti chimwe chikara chinobuda ipapo chapter 13 chichinzi chakabuda panyika. Musauripo ndeuyu baba, kubva kwacho mugungwa kutaura kuti pane mweya yakashata ichasunungurwa nemazuva kupedzisira ichazenge ichipa influence kana kuti runziro isina kunaka mudzihurumende dzinotonga panyika pano. Saka zvinhu zvatiri kuona zviri kuitika pasi pedenga pasi pezuva nhasi hazvisi zvega, panotova nemweya iripo inopa runziro yakatosunungurwa inobva kumakungwa kunzvimbo dzakaipa. Saka naizvozvo tinoda kuti tidzidze bhuku iri tine madziso omweya anosvinudzwa kuti tione kuti hatisi tega panyika pano, asi pane mweya iripo inorumbira zvinhu zviri kuitika pasi pezuva.
Vamwe vateereri vari kubvunza kuti sei vafundisi vasingawanzi kushandisa bhuku rezvakazarurwa mumaridzo mavo.
Ichokwadi, vazhinji havawanzi kuda kuripataura zvavo nokuda kwokutiko vamwe havawanzi kuda kudzidza nezveremangwana reupenyu hwevanhu yatinoti muchirungu eschatology, kutaura kutiko vazhinji vanenge vachida kungotsanangura zvinhu zvokungoti vanhu vaponeswe ipapo asi vasingazovatauriri zvekare maranhu remangwana reupenyu hwavo. Asi regai ndimbojekesa chimwe chinhu pamusoro pebhuku irori kuti rine nhanho mbiri dzakapatsanurwa kubva pachapta 1 kusvikira pachapta 3 rinotsanangura pamachurch 7 rozobva pachapta 4 kusvikira pachapta 22 yokupedzisira. Haritauri pamusoro pemachechi, rinotaura pamusoro penhamo nematambudziko zvichawira nyika. Saka isu tinofanira kuziva vanzveri vebhaibheri nevanoverenga isu tose nemakristu kuziva kuti bhuku iri kana tikariverenga tikarinzwisisa rinotipa chiedza chakakura kuti tigone kuziva nokuona purogiramu dzamwari dziripo nhasi uno. Nhasi unogona kuribata bhuku iri ukawana kuti rinotaura zvinhu zviri kuitika nhasi uno kunge kutodarika nyuzipepa remangwana. Saka tinotenda zvikuru nokuda kwebhuku razvakazarurwa kuti rinofanira kudzidziswa vafundisi ngavapinde mukuridzidza nokuriverenga nokuti vanhu vanoda kuti vazive chokwadi chiripo. Ndo chiprofita chezvokwadi chinofanira kuzikanwa nokutaurwa navanhu.
Reverend David Simango, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Ndinovimba kuti vateereri vedu vane zvavadzidza mune zvamatsanangura.
Tinotenda baba vahwani.
Aiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend David Simango veZayoja Forward in Faith Church kuBolton kuManchester kuUnited Kingdom. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya tichikupakurirai zve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka hwande nacho chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Chirongwa ichi chichadzoka zvakare svondo rinouya natanonoka hwande. Makateerera kuStudio 7, tiri kutipfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munzvimbo dzakasiyana-siyana nhasi. Dynamos yaita mangange 1-1 neTel 1. Capes United yarova iyo Bulawayo Chiefs 4-1. Herentals yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum. Kuchitiwo Chapungu yarova Triangle 1-0. Mumutambo wekupedzisira watambwa nhasi, Wange yaita mangange Wange yakunda iyo Manika Diamonds 1-0. nako kambo Jehovah kubva kuna takura tavatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wemdc Vanelson Chamisa avo vasarudzwa nematunhu ose ebato ravo kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu vanoti vachabatana nemhuri yekwatsvangirai kuti varangarire mushakabvu Morgan Tsvangirai avakava mutungamiri wekutanga kutungamira bato iri. Vemabhizimisi vanoti kushayikwa kwemari yekunze ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidhure zvakanyanya munyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDag Coltart voramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kukonzera mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.